A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 12th, 2017. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the International Day of the Girl Child, which was actually commemorated worldwide and in Zimbabwe yesterday. We're going to be looking at some of the advances and challenges that are facing the Zimbabwean girl child. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940-15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kohla olesine ngolawo mama lalo banje uhlelo lukhona kuzukisela ngomvulo kuzo ube ngolesihlanu ngolesine kulapho esiqondana khona labo mama. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com lobanjalo ku www.voashona.com lobanjalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming, so you can join in the conversation right now by joining us on our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. You can join in the conversation right now. So if you haven't liked us yet, please go ahead, like our Facebook pages, and join in the conversation. Welcome again, and if you're just joining us, welcome. Today on the Women's Roundtable, we are looking at the International Day of the Girl Child, which was commemorated yesterday worldwide and in Zimbabwe. We're going to be looking at some of the advances that have been made and some of the challenges facing the Zimbabwean girl child. What are your views on the issue?
And Marv, this year's theme is Empower Girls Before, During and After Crisis. This is in line with the United Nations Millennium Development Goals. The International Day of the Girl Child seeks to recognize girls' rights and the unique challenges girls face around the world.
And in recognition of the importance of the girl child, the United Nations is calling on member states to invest in high-quality education, skills training, access to technology, and other learning initiatives that prepare girls for life, jobs, and especially PJ leadership.
Yes, and it is also calling for the promotion of zero tolerance against physical, mental, and sexual violence, and for member countries, including Zimbabwe, to enact and consistently implement social, economic, and policy mechanisms to combat early marriage and female genital mutilation.
And some local organizations which have, you know, work with children's rights and in the country yesterday embarked on programs aimed at commemorating the day of the, you know, of the girl child, highlighting some of the challenges facing girls, especially those in the rural areas. One of such organization was Roots, a girls' rights organization, which partnered with UNICEF and held an event in Harare.
Let's take a listen to one of the participants at the Roots event had to say.
Hi, everybody. My name is Tanya Razobundu, and my stage name is Yanta LeMay. I am a poet. So today we're here at On the Roof in Tribal Plaza to celebrate the International Day of the Girl Child. This day is really special to me as a girl because we have come a long way, especially in society. I mean, the girl child in Africa especially, has somewhat been put down upon. But I'm glad that there are days like these to celebrate our femininity, to celebrate how special we are, how talented we are, and there's no better place to do it than at the Sisters Open Mic. So, that's basically about it.
PJ, we're hearing there from a local artist known as Tanyara Dzwa, who was speaking on the importance of the Girl's Child, which was commemorated yesterday. But some organizations that I spoke to earlier on were actually saying they're going to be commemorating this day later on during the month.
Mm-hmm. And the high incidence of early child marriages of underage girls, especially in provinces like Mashonaland and Central, continue to be under the spotlight as the world and Zimbabwe commemorated the Day of the Girl Child yesterday.
And some young Zimbabwean girls have also excelled. So it's not only bad news, PJ, but we've had some other young girls excelling internationally, and they hope to actually inspire other girls facing challenges. Let's go to one of Africa's youngest female PhD holders, who happens to be a Zimbabwean girl.
Yes.
My name is Dr. Musawenko Sidonia Salrombe. I recently became the youngest female PhD graduate in Africa at 23 years of age. And yeah, I'm here at VOA. Happy to be here.
Well, Musa, tell us a little bit. How did you get there? You're only 23. How did you achieve this? Everybody's asking, like, are you a superhuman? How did you do this?
Oh, my word. I get that question all the time. Actually, I'm like anyone else, and I'm sure after being with you today, you could actually also affirm that. You know, I'm a regular human being like anyone. It's really been an amazing journey, because obviously people that are closer to me understand that it has been a very human experience, and it hasn't been anything out of the ordinary. However, it started obviously with a dream and a vision that I pursued that ended up where I am now, obviously.
And tell us a little bit. I understand that you actually jumped some of your grades. How did that happen? Where were you born, for example? And how did you get to where you are now?
Okay, so I was born in Harare, and my mom went to deliver me there and took me back to Botswana when I was like 6 weeks old, and that's where I did my primary schooling and also my secondary schooling. So I finished high school when I was like 15 years old. Mm-hmm. Yeah, so I started my first year at 16 in South Africa. I moved to South Africa when I was 16, and I skipped grade 3 and form 3, which would be grade 10. Yes.
We heard there from Dr. Musawenko Sidonia Saurombe, who is Zimbabwean and is Africa's youngest PhD holder. We're just playing that clip. We spoke to her earlier on, just to inspire other girls that are listening, because she's really retelling her life story of what happened to her and how she got to where she is today. What are your views on the issue? Over to you, PJ.
Yes. Siyalambulela kuhlelo lwethu kulabo abasanda kusixhuma uhlelo asehluzeni bomama lapho esikhangela khona izangkhathaze izandhluphe uphumelela kwabomama kwabesifazane balenkinga ezehluke lezabo baba kumbe abesilisa. Ikho ke lamhlanje sikhangele udaba osegudwini, ilanga lokuthakazelela kumbe elokunanza imisebenzi eyenziwa lokunanza ukulondolozwa kwelungelo lomntwana oyintombazana, i-International Day of the Girl Child, lelo elithakazelelwa emhlabeni jikelele ngelanga layizolo likamfumfu 12 minyaka yonke. Kube lezehlakalo ezithile kwele Zimbabwe lapho ke kube kunanzwa khona leli langa, eHarare, eGwanda, kobulawayo la kwezinye indawo ezehlukeneyo. Kodwa ke singakayiphambili uthani sizwe unkosazana Linda Mpofu okhulumeke eseGwanda izolo ekhuluma ngelanga leli ele International Day of the Girl Child.
bamkhangele kakhulu umntwana oyintambazana uthele luklubu lapha eZimbabwe. Abantwana bangamantombazana bayendiswa bengazange babuzwe umntwana qukule kuthe siyayendisela exhegwini. Njalo futhi abantwana nxa sikhangele bangamantombazana balenkinga eziningi nxa sikhangele wona lawa ama-sanitary pads. Idola lokuyathenga abalalo umntwana agcine esesebenzisa ezinye izinto ezingamelanga azisebenzise. Umntwana oyinkazana asiwule uthwele ngigadalala lapha kweleZimbabwe. Into okumele iyenzakale yikuthi nxa kulamalanga anje anjengawona lawo wonke umntwana kumele bekwazi kube yinto abayihlabelayo ukuthi namhlanje lilanga lethu. Njalo kumele kuhlale kuyenziwa ama-programs kakhulu. Uhulumende laye angatshona emelela ukuthi ama-NGO kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa yizo kumele ziqale ukuthi zixoxisane lamantombazana. Uhulumende laye kumele ananzelele ukuthi abantwana abangamankazana ubafaka kuqala ngoba bakithi abantwana abangamankazana yibo abaphethe isizwe esilandelayo. Nxa singatshabalalisa umqondo nalo emantombazaneni kukutsho isizwe esizayo kuyabe kungela sizwe kuzwa. So kumele kunanzelele ukuthi umntana oyinkazana uyafundiswa atshengiselwe njalo ukuqakatheka kwakhe esigabeni. Kuseselomango sibili ukuthi abantu bafundise ukuthi umntwana ngumntana. Ngiyanzelele sibili khona umama nxa ezithwele ungambuza ukuthi ufisa umntwana oyini uyakutshela ukuthi ufisa ini umfana. Lakathesi khonokho kusesekhona sibili kusamele kusetshenze gadalala ukwenzela ukuthi labo abantwana abangamankazana bazibone labo bengabantwana belingana labona laba abafana.
Mavu, that there was Miss Linda Mpofu, a woman activist who's based in Gwanda. She was just basically talking about the problems that and the challenges that the girl child is facing as they commemorated International Day of the Girl Child yesterday.
Thank you, PJ. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa zuva remwanasikana rinozikanwa muchirungu nezita rekuti International Day of the Girl Child, iro rakarangarirwa pasi rose uyezve nemunyika nezuro. Asi kune mamwe masangano vari kuti ivo vachaenderera mberi vachirangarira sangano iri kubvira iye nhasi kusvika mazuva anotevera. Mamwe masangano akadai seRoots ndo mamwe akabatana neUNICEF nezuro vachirangarira zuva irori. Uyezve tiri kukupai hurukuro dzatakaitawo nevamwe vasikana vechidiki mumwewacho ari imomuno muAmerica ari kutaura iye semusikana kuti zvii zvaari kusangana nazvo uyezve kuti ari kufunga iye kuti achazoda kudzokera kumusha kuti awanikwe iye achitora zvaakadzidza iko kuno achinopakurirawo vamwe vana vechidiki kumusha. Regai timboenda kune vasikana vechidiki vakange vari imomuno vanoita ivo zvidzidzo zvepamusoro zvinozikanwa neSTEM, PJ, ndo science, technology, engineering, name it. Handizoti takazvipasa here kuchikora, asi pane vechidiki vari kuita manyukunyuku iwaya vari kutaurawo ivo kuti isu takauyai kuno kuna America kuchirongwa changa chiri kuno cheSTEM. Regai timboenda kwavari tinzwe.
Makadi henyu, ini ndinonzi Gamuchira nechitima. Ndiri musikana ari part of the robotics team. Ndachida kungoti kune vamwe vasikana vari kunze uko kuti izvi zvinokwanisika. Vanhu vari kunze vanofunga kuti STEM inokwanisa kuitwa nevakomana chete, but isusu tauya kuratidza kuti tinokwanisa kuzviita. Even apa pakanyorwanzi #agirl kuratidza kuti vasikana tinokwanisa kuzviita, tine pfungwa dzakafananawo nevakomana. Saka hapana chinotitadzisa kuti tiitewo zvinhu zvine STEM neengineering.
Inini ndinonzi Tariro Mufowaka. Ndinongokurudzira vasikana especially nherera dziri kunze kuti usazviitonga usazviratidze kune vanhu kuti uri nherera. Inini ndiri nherera but vanhu vazhinji havatombozive kuti ndiri nherera. So I just want to encourage vasikana kuti kuva nherera hazvimbokutarisire kuti ite zvauda muupenyu hwako.
Inini ndinoitwa Vembai Mwayera. Ndinorangoti kune vasikana vese vari kuona, ita zvaunoda, usatarise kuti vanhu vari kuti chii nezvokuti vasikana vakaita sei, nekuti isusu tiri vanhuwo and tinokwanisa kutosvika pane vakomana. Mutechnology mune vakomana kwawandisa and tine vasikana vashoma sereke, and I just encourage vanhu vese vasikana kuti try, you never know, just try it. because some it was a technology, a series was novala kuti uwane zvaufana kuita, you know, but then you never know. Pamwechete ikokoko sevachiri muchikoro, you can get scholarships, you can get so many things. Unogona kuwana munhu anotongokuonawo, you know. Ndozvandingatotaurawo.
Aiwa, PJ, apo tiri kunzwa kune vasikana vechidiki vari kuita ivo zvidzidzo zvescience, technology, engineering nemaths zvinozikanwa seSTEM. Saka vasikana ava vakange vari muWashington mwedzi yapfuura vari ivo pamusangano werobotics, asi vari kukurudzira kuti vamwe vasikana vechidiki pindaiwo muzvidzidzo izvozvi. Hazvina basa kuti uri kubva kupi kana kuti unogona here kana kuti chii, asi zvidzidzo izvi ndo zviri kuwanikwa izvo zvichitorwa nevazhinji vari kutsvaga zvemabasa. Sekutaura kuteerera kwatava takaita sound quality yanga isina kumira zvakanaka, saka tinokumbira ruregero ipapo. Regai tiendezve, PJ, timbonzwa mumwe musikana wechidiki zvakare anonzi Jeki Nyamutumbu, uye ari kuti ini kana ndapedza zvidzidzo zvangu imo muno muAmerica ndoda kuenda hangu kumusha. Regai tiende kuna Jeki tinzwe kuti ari kuti chii.
Magadini muri yeZimbabwe, ndinoitwa Jackie Nyamutumbu, ndinobva kuHarare, Zimbabwe. Asi kana ndiri kunoku, ndinogara kunonzi kuMemphis, Tennessee. Right now, ndinoshanda kunonzi kuUniversity of Tennessee Health Science Center nekuMethodist University Hospital. Ndinoita clinical research, which means tinoshanda nemapiritsi manyowani, tichitsvaya kuti zvenese kana ndiripi piritsi rinozoshanda kana ndiripi rinorwarisa. Toita futi madevices evanhu vaya vanorwara nemoyo, kuti kana chifanira kusa chinhu mumoyo, chii chinonyatsoshanda kuti vaite zvakanaka. Saka ndokwandinoshanda, ndakaverenga biology, ndo yandiri kuita, and ndinofarira zvepublic health nevakadzi neactivism.
Chimbotitsananguro kuti iwe uri mudzimai wechidiki anobva kumusha, zvii zvaungati iwe dai waiwana mukana ungakwanisa kuzobatsirawo Zimbabwe nazvo mune ramangwana kana zvinhu zvanaka?
Saka sezvandataura kana ndinofarira nini ndezvebiology, ndezvevakadzi nevana. Saka chandingade kuita ndechekuti tinasochinja utano hwevanhu vemuZimbabwe. Saka chii chatingaite kuti tisarwara, kwete kuti tingotsvaka mapiritsi takurwara chete, kwete bodo. Ngatitangirei patinenge tisatarwara ipapo. Chii chandingaita kuti zvine ndimake sure kuti bodi yangu inoshanda zvakanaka kuti ndingarwari. Asi ine pamusoro ipapo, I also love education. Nekuti chikuru haungaite chinhu chausingazii. Saka inini zvandinoda ndezvekuti ndidzokere kuZimbabwe, ndishande nevana vadiki vari muhigh school kana vari mucollege, totaurirana kuti right, chii chatingaite kuti utano hwedu huite nani. Totanda tese, topinda macommunities, tinasoona kuti right, chii chatingaudze vanhu kuti vanasoziva utano hwavo hwakanaka. Toita research even nevana vadiki, nekuti Zimbabwe yakazara vana vadiki, ndisu 60% is under 30 years. Saka ndisu tinofanira kuita madecisions anobatsira utano hwavanhu. Saka tinofanira kuita collaboration nevana vadiki, totihande kumacommunities, we do research so that ivo vanodzidzawo kuti research inoitwa sei, kana vazokurawo vanokwanisa kuita vari vega. Saka ndochandingade kuita kana ndikadzokera kuZimbabwe.
Wataura iwe semusikana wechidiki kuti zvakakosha kuti munhu ugadzirise utano hwako usati wamirira chete kuti uzotora mushonga. Nyatso tsanangurira ipapo kuti mamwewo madzimai vechidiki nevamwewo vakuru vakateerera zvii zvavanganyatsodzidza panyaya idzodzi dzeutano nezvauri kuverenga ikokuno.
Chikuru kwandiri nini ndechekuti zvinhu kana uchiziya chii chaunofanira kuita unobva wachiita. Handi saka isusu tine zvirwere zvakawanda kuZimbabwe zvinotibata once in a while, tikati HIV, cholera, typhoid, ndozvinhu zvikuru zvingatirwadzise ezvinozvi. Saka chikuru ndechengoziva kuti chii chandingaite nini semunhu mudiki kana munhu mukuru kuti ndisarware. Handi saka tikada kudzidzisana, even not only kumba but kumachurch, not only kumachurch but kumabasa, kuti chii chatinganasoita kuti zveni tatimeke sure kuti tine mvura yekuti zveni tigeze maoko, chii chatinofanira kuita kune mvura yedu kuti zveni irambe yakachena. Saka tinofanira kuboilisa kana kuita sei, and zvinhu zvatinoziya. Asi nekuti zveni Zimbabwe sometimes hatina mvura kana chii, tinogara kukanganwa kuti kana ndangowana mvura, aiwa ngandingoimwa nokuti ndaiwana. Asi chikuru ndechekuramba tichiziva kuti aiwa utano hwedu ka tingakungoti ndoda mvura izvinozvi, asi utano hwedu is for the long term.
PJ, tiri kunzwa hapo kune musikana wechidiki Jeki Nyamutumbu ari kutaura iye kuti aiwa zvaari kudzidza imo muno muAmerica ari kuda kuti kana apedza odzokera kumusha unobatsirawo vamwe. Saka tatirungotarisa isu kuti pane zvimwewo zviri kuitwa nevasikana vechidiki vari kubudirira. Tanzwa kuna Dr. Muzwenkosi Saurombe vakawana ivo PhD at 23 yezvinezvi tangatina Jackie Nyamutumbu ari kutaura iye kuti ati ari muresearch, clinical research, uyezve nevasikana vaive vechidiki verobotics. Saka tinoda kutarisawo zvimwe zviri kuitwa nevasikana zvakanaka, asi dambudziko richiripo guru nderekurodzwa kwevana vasati vabvazera. Saka tichange tichitarisa zve panyaya iyoyo kuti zvoitwa sei nyanya kunzvimbo dzakadai seMashonaland Central nezvimwewo. Vamwe vanoti aiwa mamirira akaita zvinhu ndiwo ari kunetsa vabereki vakutowanikwa ivo vachiti aiwa vananga varodzwe zvavo kunyange vasati vabvazera. Asi vamwe vozotiwo aiwazve mamirira akaita zvinhu kunyange akaipa zvavo, asi zvinhu zvakadai hazvisi pamutemo. Saka ndozvatiri kutarisa kuti irori zuva rinonzi International Day of the Girl Child rinorevei kumwana akange ari pamusha izvezvi kana achigara hake mudhorobha kana iko kuno kudiaspora zvinorevei. Ndiri kunzwa kuti tine vanyarikani vedu vatitori navo panhare pari zvino. Regai titange nemusikana wechidiki ari muno muMaryland anonzi iye Chido. Chido, wakadii ako tokuchingamidza pachirongwa?
Ndiripo hangu, makadii?
Aiwa, tiripo. Chido, titaurewo iwe nhoroondo yeupenyu hwako, unoita nezvei uyezve unoona sei zuva iri? Zvakakosha sei kuti mwanasikana awanikwe iye achiremekedzwa pazuva irori reInternational Day of the Girl Child?
Well, inini ndakagraduata from Columbia College in Chicago in May, so recent graduate. Mm-hmm. And I feel like this day is very important for women because we're not necessarily viewed compared to our male counterparts, we're always limited in a lot of things. And little girls, people my age or even older, succeeding in life, if you want something in life, you have to go out and get it. You can't expect somebody to just give it to you. If you want to be a politician or whatever, you need to make journalism and PR. Right now I'm focusing on so many different projects. Dagaita, a few articles in Chicago that were published in Chicago Talks and small publications, and those were things that I had to work hard to gain credibility for who I am and what I'm talking about. So those are, that's just a day that will show younger, women, younger girls, that you can, anything is possible if you, if you set your mind to it.
But how easy was it for you as a young Zimbabwean girl navigating the American scene, so to speak? You're in a very competitive field, journalism, and trying to break into the market here.
To say it was easy would be a lie. Ndakauya ku America ndine 10 years old, if I remember correctly. Mm-hmm. Just the culture shock was enough to just, put fear into a child, but I was, I was fortunate enough to be in my language, and, she gave me enough wisdom, enough strength to push through. But a lot of different, hurdles in life, just being taken serious is one of the main things. Mm-hmm. And then because I'm foreigner, and all that stuff, and I necessarily didn't sound like an American at the time. Mm-hmm. So, everybody, what's the point of even putting you in front of a camera or whatever the case was. Mm-hmm. So it was very hard, to transition. And also, not to lose the essence of me. Mm-hmm. At the end of the day, I can become an American citizen. I can live in America for 30 plus years, but I will always be Zimbabwean. That's who I am. I will never want to throw away my Shona language or anything like that. Mm-hmm. So it's just, living both lives can be a little difficult, but you have to find a way to juggle both of them.
Okay, thank you so much. Stay on the line with us, Chido. PJ, tine mumwe munyarikani. I think anzi Mai Mpofu vari panhare, if you can take her.
Yes, yakwamukela kuhlelo letu, Mai Mpofu.
Ngiyabonga.
Ngu Mai Mpofu umbe ngunkosikazi Mpofu. Nxa ngizaphambanisa khona lapho.
Ngumampofu.
Kukahle. Yikho ngiyamphosisanga. Lina ke lilinanzile ilanga leli ele International Day of the Girl Child. Lilinanze ngayiphi indlela njalo liqakatheke okungakanani empilweni kantombazana?
Okay, ukhuluma ngokunandza, yakukhuluma ngemthindi eminingi leni ekade ingabisenzakala endaweni lapho engihlala khona Gwanda. Kodwa nginananzelela thina ilanga leli lizidlulele nje njengamanye amalanga. Azange ngibe ngizwe umkhosi, angizange ngibe ngizeni. Kodwa mina ngokwamili nanzile ngokwami kakhulu ngoba ngiyintombazana njalo lami ngingumzali wamantombazana. Ilanga leli liqakathekile kakhulu ngoba isikhathi esiningi abantwana abangamantombazana abananzelelwa kakhulu. Kungani nje ngokuyizinto nje okukhulayo xa siqathanisa nabafana, abantwana abangabafana. Uyathola ukuthi even lo mama nxa ezithwele uyafisa ngawo wonke amandla ukuthi aluba ngawo uzala umfana, ngoba ngesibo umfana umntwana oqakatheke kakhulu. So kuthiwa ye nguye ohambisa ozaqhubekelisela phambili isiko. So mina ngokwami sibili iqakathekile ukwenzela ukuthi abantwana abangamantombazana bananzelele ukuthi labo baqakathekile. Hathi ukuthi bese bezalwe bengama-second-best ukuthi hayi vele abafana abangcono kulayo.
Kulo dubo njalo elizweni, udubo lokuwendiswa kwabantwana kwamantombazana besesebancane lukhulu okungakanani esigabeni lapho hlezi khona?
Nginanzelelekile ngapha eBanda. Yebo, kambe lukhona. Kodwa into enginanzelelayo nje ukuthi thina ngapha kakhulu abantwana bakhangelele ubuhle bethu baye kubugoli, ngoba impilo yalapha eZimbabwevela ikuvumi khonokho. Umntwana oyintombazana ngathi esethe kotshotsho esekubo form 3 labo form 4 uthutshe omalayitha laba abadrayiva izimoto ezinkulu zegoli lezi ezinama-number plates iyabhale GP, hhayi umntwana laye uhlathatheke ahambe. Esi engenazelayo kakhulu ukuthi hhayi lokho okuthi kuyendiswe sibili, uthola umntwana abazali bethatha umntwana besiyamendisela eqhedini, akuvamanga kangako ngapha kwelakithi emandeleleni eGwanda.
Ye, kodwa-ke khonapho kuhle kube lo dubo olunye njalo olwamazwe womhlaba olwe-human trafficking.
Kakhulu, ngoba vele umntwana nxa eseqa esibalekethi isikolo uyabe ngelawo namaphepha lawo wokuthi ayese ayigoli opassport.
Yeah.
Utholakale esephakathi kwezimota lezi ehamba esiya khona le egoli. Ye, lakho singakubiza njalo. Kodwa okuningi kakhulu ukuthi abantwana bethu abangamankazana babenanzelele ukuthi impilo ngale goli inganingconywana kakhulu ukudlula la. Bebonela kubodadewabo nabanawabo ababe bebuya begqoke kakuhle bethele ukudla okuningi nama-property amaningi. So labo sokubenza behle bethe bayikhonale phandle kwelizwe.
Engxenye umbuzo wami kangiwuqondisanga kahle, kodwa-ke uzacabanga ukuthi nxa kuyukuthi besiya egoli kunjalo kulo dubo lona lolo luphansi kwe-human trafficking, kodwa-ke abantwana laba bahanjwa bayesetshenziswa ukuthi baphile ngomzimba wabo, bethengisa umzimba. Uyakunanzelela khona lokho?
Kakhulu.
Ye.
Yes, hayi kakhulu. Lelo limkotho sibili.
Bagcina bedibana le ndubo eziningi-ningi. Akuyikuthi-ke babe bebalekela umumo ekhaya. Bamba khona napho ecingweni sibe lokhu esixoka lapha lalaphaya. Umavelas ufuna ukukhuluma lomunye osecingweni. Mavelas, we're just talking about so many issues that emanate from the girl child.
Yes.
Challenges that the girl child is facing.
Mm-hmm.
That of human trafficking, that of early marriages, that of being forced into prostitution.
Yes. We saw in the, you know, last weeks when we heard of young underage girls who were being forced, literally abused.
Yes.
But we have Beatrice Savage of Roots, who actually had an event yesterday in Harare in conjunction with UNICEF. Welcome to the program, Ms. Savage.
Thank you, marvelous.
Tell us a little bit about your program. How important is this day, especially for the young girls? You work with young girls in Zimbabwe.
Thank you so much. So today we held an intergenerational dialogue to commemorate the International Day of the Girl Child at UNICEF offices, where we brought eminent women from across all the fields, business, parliamentarians, women in leadership in the civil society, and other fields. And we brought young girls from Mashonaland Central, Mash East, to just interact in Harare, to just interact and connect with the bigger sisters, and to just say, this is our day to celebrate, to, you know, just pause for a bit and just say, we are girls, we have power within us to transform our communities despite all the challenges that we face every day. And this is just a day of celebration and embracing, like, the power, the energy, and the creative creativity that's within the girls. Because, like, my sister was saying, I could, my Ndebele is in the ICU, but I could pick a lot of issues from what she was saying about girls in transactional sex, selling sex for survival, girls working out of school, girls reinforcing child marriage. So every day we associate that reality. But for yesterday, we said we need a step change to just move from that, you know, reality that we are faced with every day, that we have to struggle for everything, and just be in a space where we connect with other sisters. We've made it. We had the African Union to be the ambassador on ending child marriage. We are guys in Bonsanda. In the space, we had feminists like Bella Matambanazo. We had all these women, who have been in the women's movement, and they have walked the road, and some of them have faced challenges that girls are facing today. They say, you have traveled this road, but you've managed to make it in life. How do you do this today?
Beatrice, if you can just hold on. Tine mumwe musikana wechidiki, Tariro Bebe, ane 14 years. I think anoshanda nemi. Regei timbotaura naye tinzwe kuti zuva iri rinorevei kwaari musikana wechidiki. Hello, Tariro.
Hello.
Wakadi yako?
Hai, ndiripo, ameno ini.
Aiwa, tiripo. Tariro, uri kupi pari zvino?
Hai, zvino ndiri kushamba.
Titsanangurire kuti zuva iri rinorevei kwauri. Iwe semusikana wechidiki tinoona kuti uri muform 2, asi zuva remwanasikana rinorevei kwauri?
Kwandiri zuva iri izuva rakandikoshera, nekuti izuva randinokwanisa kuraise maissues angu ari kundikonzeresa kuti ndisasvike pakasvika the boy child, and also nekuti izuva redu vasikana.
Zvii zvimwe iwe zvauri kutarisana nazvo semusikana wechidiki ikoko kushamba, wataura iwe zvaungade kuti zvigadziriswe mune ramangwana takatarisa zuva iroro?
I think the issue yekuti vanhu vari kufamba vasikana vari kufamba malong distances, and on their way vanosangana neabuse from varume, and panyaya yeti mahouse chores. Musikana ndeisikola akabva kuchikoro, anonzi aite basa rese, anonzi atsvaire, abike, awache, aite everything. Mukomana akagara, and that means mukomana achapasa more than the girl, because anenge ane time yekurestawo kubva kuchikoro and kuverengawo kwacho.
Asika, Tariro, panyaya iyoyi yekuita mabasa, isu takakura tichiita mabasa, unoona zvakakosha here kuti vabereki vadzidze sekutaura kwauri kuita kuti aiwa iwe semusikana wechidiki unenge uchida kuti kana une hanzvadzi ipiwo mukana wakadai sewe, iwewo wopiwo mukana wakadai sehanzvadzi yako kuitira kuti uenderere mberi nezvidzidzo zvako? Zvinhu zvaunombogara pasi here uchitaura namai nababa?
Ndinotogara pasi navo, and vanototita kuti tite ikwao, havatomboti Yeah, I know for that we do everything equally.
Aiwa, abata wakadaro zvako, tariro saka iro zuva ranezuro iri maitei sevasikana vechidiki vari kurangarira zuva ravo.
Nezuro tainzwa vanhu vaitaura vachitidzidzisa vasikana kuti be yourself, you're good enough. Usadzikisirwe nemunhu, everything that you do, you're good enough. Then ndopakabva paraizwa maissues edvasikana kutikonzeresa kuti tisasvike pathe boy child. Panosvika the boy child.
Kana pane vabereki vakateerera zvii zvaungade kuvapawo sedzidzo, nekuti nhasi izuva renyu imimi vechidiki, toda kutombokupai nguva yekuti titaure, nekuti isu savana amai tinogara chitaura zuva nezuva, asi iwe semusikana wechidiki zvii zvaungadewo kuti vana amai nana baba vakateerera vadzidze panyaya iyoyi yemwanasikana?
I think kuti my parents ngasadzikisire mwana musikana. Munhu akafanana nemunhu, munhu akafanana ne the boy child. Kuzi madazitati dzakazhinji, the boy child ndiani anyo favor. Kunzi uyu ndiari unique. Iwewe uchazoendawo kunozoenorowa kumwe, so you are nothing. Saka I think kuti vanofana kutreata munhu wese equally, kutreata vana vavo equally. Not favoring.
Aiwa, ayo mashoko makuku tunyanya achibva kune iwe semusikana wechidiki. Tariro, Tariro, ramba uri panhare papa, tichadzoka kwauri. Tirimo muno mustudio, ramba uri panhare papa. PJ, we're hearing there from a young lady, Tariro Bebe, who says she's actually in Shamva. She's 14 years old, but she got consent from her parents to speak. She's informed too. So she's just retelling that some of the issues that she would like addressed by us as parents is that when we have children, we should equally distribute, especially the house chores. Because she says when she's coming from school, if she's a day scholar, she doesn't have time now to do her homework, because if she has a brother, he's sitting there doing some stuff while she's doing everything, you know, from cooking to washing plates to doing everything. So she feels as parents we need to empower or to distribute the workload equally. But maybe let's take a time to just welcome those that are on our Facebook pages, because we value all our online live streamers. Tina Joram Chikwande, hi ladies and girls, empower the girl child and build a nation. I concur. Come forth and occupy leadership positions in our politics, women. Ruth Butao arikuti gaberune loud and clear. Sisi Ruth Butao, nyora inamba zenyu. Tikufonere Beatrice Savage, we have you on the line, but wangori ni sweeper papa. Wati watching Innocent Magoba, anzi maskwera seigo, ayo wata skwera. Philip Mujaranji, anzi watching live from Durban in South Africa. Spiwe Luka arikuti feje, edu tiripa mzansi. Varipa mzansi, nyora iyo namba zenyu popana pati vata kurukura chinzgo. Kwa kamira sei kwa muruko. Gilson Badani ranzi, Viva Girls. Gift in Jobo Yenko, sianzi loud and clear. Simbarashe Gray, watching from Namibia. Gaud Mukono, arguti great. Andrea Dube, arguti hello. Sophie Benson, anzi hi. Frank John, nice. Imanyo Onyone, arguti fe. Upenyu Chabanga, arguti viva, neva kazi. John Muza, arguti loud and clear, we can hear you. Tendera imandiza, arguti, ndiri kukunzwa, ndiri kuno ku Dubai. Tonderai mazadza zve arikuti tiripo kwakadi ku Dubai kwai watinotenda vese vari pa live feed yedu, uye zve kana muchikwanisa dzvanyai pakanzi share tione takawanda, nekuti nhasi kana kuti nezuro ranga riri zuva iro re girl child, saka toda kumbopa mukana nyanya kuvasikana vechidiki kuti vatitaurire kuti zvakamira sei kwavari ikoko, uye zve matambudziko api avari kusanganikwa nawo angagadziriswe sei. PJ, earlier on pane video yatanga tinayo ye vari kutamba vari ku imwe event yakaitwa nezuro ya sisi Beatrice Savage, I artist wedu wechidzimai ari ku Zimbabwe, izvo zvanozikana nokuti muchaneta. Regai timboenda kwaari titura mafemo, muri kumbotarisa kuti ndiani ari pa VOA Ndebele
live.
Timbovachingamidza, tombotura mafemo tichiteerera zvedu nekuona zvaiitika nezuro kuchiitiko changa chiri kuitika kuHarare cheRoots chaSisi Beatrice Savage. Kuona hapo zvanga zviri kuitika kune chiitiko changa chiri konezuro rikaitende kuna muzvare Beatrice Savage changa chiri chiitiko chavo vambotitsana ngurura kuti zvaifamba sei. Muzvare Savage makadiko?
Nosima makadizeni.
Ehe, tinoona nezuro imi manga muine chiitiko changa chiri muHarare. Chimbotitsana ngurura kuti zvaifamba sei uye zvapo tanga tiri kuridza vhidhiyo yotaona aiwa kwa kune manyukunyuku zvaifamba sei.
Tinotenda chiitiko ichi chakaitika muHarare muna Fester Street. Takaunganidza vasikana vaibva kumativi mana akasiyana siyana enyika tikaunza mapartners akasiyana siyana vanosanganisira vana Seiwat, Population Services Zimbabwe, vana Yazi, vana Safeids nevamwe vakasiyana siyana vana Shamwari mwana sikana. Vese mapartners vatakaunza takavaunza munzvimbo yemuna festia kuti vange vachikurukura nemwanasikana sezvo ranga riri zuva rake. Takaita kuti maservices kazhinji kana vasikana vachimada panda kuchipatara vanonzi vabhadhare mari yatingati pachirungu user fee yavasingakwanise kubhadhara. Saka takakurukura nemapartners edu tikati tinoda tumupe vasikana semucherechedzo wekurangarira zuva iri revanasikana pachena. Saka takaunza maservices esaya vaida kuiswa mafamily planning vakaiswa pachena, vaida kungowana ruzivo mune zvakasiyana siyana, vaida career guidance. Tatine mamwe mapartners zvakare vakaita sana Jibili kana Napamberi Trust vanoita zvecreative arts mukutaya kugadzirisa matambudziko anosangana nevanhu muZimbabwe. Iva vanoita zvecreative arts vakanga vachidzidzisa vasikana kuti hasi tete zvechikoro kana zvichikukunda zvechikoro pane zvimwe zvaunogonawo kuita. Onyangwe wakafunda asi pashoni yako iri mune zvekuita zvemitambo izvi unogona kunge uchibatsirikana zvakadai zvakadai. Saka vana Jibili kana Napamberi Trust vakanga vachiratidzawo vechidiki vanga varipo vevasikana kuti kana uchida kutamba unotamba zvakadai zvinoita kuti uzowana pundutso muupenyu. Saka ndizvo zvimwe zvaiitika izvozvo nehurukuro yekungotaura nevanhu vaifamba semucherechedzo kuti vazive kuti zuva iri rakakosherei, nokuti vamwe vakanga vasingazive kuti kune zuva rakadai rakatarwa rinocherechedzwa musi wega wega 11 October kuti tinofanira kupemberera mwanasikana. Saka izvo zvakabatsira kuti raise awareness in terms of people knowing about this day.
Muzvare Savage, zuva iri tinoona nyanya panyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Inyaya iri kuramba ichitaurika, makataura nezvazvo here izvi uyezve zvii zvimwe zvakabuda ipapa zvingade kugadziriswa zvaichema chema nevanasikana vechidiki?
Tinotenda zvikuru zvatakakurukura pamusoro pazvo inyaya yekuti vanhu vaitaura kuti hurumende ngaigadzirise urombo huri munyika. Nokuti zvizhinji zviri kuitwa pakurodzwa kwevanasikana inyaya yeurombo, kuti vana vari kutiza vachiti tiri kutiza nhamo vobva vapinda mukutengesa sex kuti vawane uraramo, uye even vari kuforswa kupinda muchild marriage. Inyaya yeurombo futi iri kuitika kuti vanhu vangoti mwana uyu akaenda it's one less mouth to feed. Saka hatichisina vanhu vakawanda vekuita sei vekunge tichitsvagira chikafu. And vamwe vabereki vanotofunga kuti mwana akaroorwa kana nditicha wawaye muromo community, at least mwana wangu akanoroorwa uku ndamutsvagira security kuti hatatambudzika upenyu aroorwo nemuri vanoenda kubasa. Saka hurukuro sei dzatakaita dzaidzoka panyaya yekuti ikonomi iyi inoda kuti igadziriswe vanhu vawane mabasa, uye tidzikise urombo hunowanika pamba, wekuti cheuviri chaicho mune dzimwe dzimba chiri kutonetsa zvekuti vamwe vanhu vanorama nemari iri pasi pedhora chaiyo pazuva nezuva rega rega. Saka ndizvo zvikuru zvakanyanyobuda, ingati kii meseji yaenda kuhurumende yekuti tikasagadzirisa apa zvinhu hazvifambe. Uye nyaya huru
tapa kubata tinga atino tima sustainable development goals. Nihaya urukuro zirungo itwa yekuti we should get to zero new HIV infections. Vanhu vakati aiwa, kana tiri kusiya vasikana kumashure vachipinda mumachild marriage mavasikagone kunegotiate for safer sex, hapana zvatiri kuita. Tichangoramba tine manew HIV infections because vasikana vedu vanenge vasikagone kunegotiate for bonde rakachengetedzwa muwanano dzavari kupinda. Saka ndizvo zvandingati tricky messages dzakabuda idzodzo kuti hurumende ngaigadzirise economy, vana vakwanise kuramba vachienda kuchikoro, vana vasikana vagowana vachiachivha kusvika secondary school because vazhinji vari kudropa out paanongopedza grade 7 ndo pavari kubva vasvika. Sezvataura munin'ina wangu wechidiki ibhebhi ataura kuti madistance ari kufamba vasikana kuchikoro akakura zvisingaiti, especially isu kwatinoshandira serutsu kumapurazi. Kana kuti varungu vakasiya vangoisa maprimary school chete, masecondary school inenge iri 1 iri kure, zviri kubva zvaita kuti mwana chaanongosvivira kuita kuti ndiitewo grade 7 ndo inenge chitoonekwa sekuti haakachivha akapedza. Kwabvunza abereki vanoti kuti akapedza chikoro iye akangopedza grade 7. Tiri kuona kuti nyaya dzemabush boarding kuti dziri kuwanda because vana vakufamba long distances kuti vasvike kusecondary school. Vabereki vanopedzera vakumurentero kuti ikomboni kana kuti location riri kudhuze nehigh school. Aikoko she's young, she's vulnerable, haana any source of income, angobhadharwa mari yerendi. Tinoona kuti panenge pane varume vakuya vachiita prey on these young girls vane vari vulnerable vasina chouviri. Saka ndizvo zvimwe zvizhinji zvakakurukurika muhurukuro dzataita nezuro.
Aiwa, tinokutendai batai makadaro muzvare savadye. Tinenge tine muteereri wedu amai Esther Chasi. Regai timboenda kwavari tinzwo. Amai Chasi, makadiko tokuchingamidzai pachirongwa?
Tinotenda zvikuru tiripo makadiwo.
Ehe, muri kunzwa nyaya iri mudariro iyi, mungatiwo chiine nyaya iyoyi yeInternational Girl or Day of the Girl Child, yakakosha sei kune mwanasikana mwanasikana?
Vasati vapindura mai mufundisi Chasi, rega ndipindure mavhi ipapo nditi mufundisi Chasi ndakambotaura navo mune chimwe chirongwa chedu vachitaura ivo kuti vanotungamirira sangano rinomirira vana vanorarama nealbinism. Saka mungatitsananguriro nezvesangano renyu uye kuti munochengetedza sei mararamiro kana kuti marights evana vasikana makanangana chaizvo neavo vanorarama nealbinism.
Tatenda zvikuru. Aiwa, zuva iri rakakosha chaizvo, tinorifarira zvikuru nekuti isusu tiri veGlobal Aid Missions tinomirirawo marights evana kana kuti vanhu vane albinism condition. Uye nhasi tichifarariri zuva reGirl Child nekuti zvinosanganikwa nemwana musikana anorarama nealbinism zvinhu zvakaoma zvikuru. Tinoziva kuti vanhu vane albinism generally vanhu vanongosarudzwa nekuti vanhu havanzwisise kuti albinism inei, chii chinoikonzeresa. Wachizoona zvekuti mwanasikana anenge aine albinism anosangana nemachallenges kana zviitiko zvakawanda kana kuti zvinonetsa zvakawanda kudarika mwanakomana. Ndichitsanangura ndiri panyaya iyi zvandinoreva ndezvekudaisi. Unoona kuti vana kana ifanga ini ndine vana vairi, mukomana nemusikana, vachiri vadiki zvavo, asi unoona kuti zvinopindana nemukomana nezvinopindana nemusikana zvakatosiyana. Tichitarisa mumacommunity zedu mukukura kwedu tagara tiri kutodhila nenyaya tinoti mamits ekuti vanhu vane zvitendero zvekuti albinism yacho hunge munhu maybe akatukwa kana kuti akaroyiwa kana kuti amai vakashinwa nezvinhu zvakadaro. Saka unozoona kuti izvoni kana atorifanga ari mwana musikana kukura kwake kunobva kwati womararei zvakanyanya. Unoona kuti pamwe imwe miti yatinodhila nayo panyaya yevanasikana ndeyekuti vanhu vanofunga kuti murume ane HIV akarara nemwanasikana ane albinism HIV iyoyo inopera. Miti iyoyo inotinetsa zvikuru nekuti vanhu vanototendera mairi zvakasimba. Saka isu seboka reGlobal Aid Missions tinodzidzisa vanhu kuti handizvoba manyepo albinism ingoriwo munhu akazvarwa asina melanin paganda chete hazvirevi kuti pane zvimwe zvinhu mushonga kana kuti unowanikwa pamunhu akadaro saka unoona kuti vanasikana vane albinism vari indanger yekurepwa yekuabhuzwa kunyange vacheche chaivo kana vana vadiki tadhila nemacases akati wandei sometimes unoona mateenagers pamwe mwana ane albinism uye anenge akakura pamwe asina kuendeswa kuchikoro nekuti vabereki kana kuti vanomuchengeta havanzwisise kuti anofanira kudzidziswawo kuenda kuchikoro saka unoona kuti fanika anenge asina kuzodzidza anenge achingoswera aringoriwo marain kana kuti ari mumamisha uyawe ari prone to abuse stereki nekuti vanhu vanenge vachiti vazvibvise HIV ndikakuti ndo dambudziko rekutanga rechipiri wochizoona zvekuti mwanasikana ane albinism anonetsekana kana takusvika panyaya dzekuwanana unoona kuti mukomana ane albinism zviri nyore kwaari kuti aroore uye agamuchirwe nemadzitezvara ake pane kuti musikana ange achiroorwa tinoona kuti vasikana vanoita dambudziko guru kwazvo dzimwe nguva anokwanisa kuwana mukomana anomuda asi vana amwene voti hatidi bamuroora saka generally tinonetsekana stere kunoona mwanasikana ane albinism pamwe akatodzidza chaizvo ari competent uye akanaka asi kuti akwanise kuroorwa zvinogona kuita dambudziko saka tinotaurawo futi tichidzidza vanhu kuti aiwa munhu akangoitawo semunhu anofanira kungowanawo mukomana anomuroora uye kana dai mwanakomana akada musikana ane albinism vabereki ngatingotambire nekuti munhu semunhu wochizoonawo futi kuti mwanasikana uye ane albinism anonetsekana toti zviya kana kuti akange achinga aroorwa toti mukomana aita nharo oda musikana wake ane albinism obva anoroora musikana uyauya vochitigarisanei presa inobva kuhama pamwanasikana uyu inenge yakawanda kazhinji kacho nekuti mukomana anogona kugamuchira musikana wake obva aita nharo ototi ndoda musikana wangu ndogara naye asi unozoona kuti vachifambe fambe vamwe vazhinji vacho havazogoni kuita withstand pressure yaiye hama wozoona musikana uya arambwazve pamwe aine vana vairi kana vatatu izvozvo zvinoitika kakawanda izvozvo kunyange murume anga achida mudzimai wake omboshingirira naye asi pressure inouya zvichiratidza kuti mwanasikana ane albinism anosafa zvakanyanya kudarika mukomana
aiwa tinotenda amai Esther chasi kunge manga muinesu muve nezuva rakanaka tinotenda chaizvo ndofunga vari kuteerera vanyatsonzwisisa nokuti mabva manyatsobata chaipo panhongonya yemamwe matambudziko ari kutarisana nemwanasikana nyanya uye anenge azvarwa ane usope tinokutendai chaizvo
aiwa tatenda
PJ very touching contribution there from my Esther Chatsi. Like you said, you spoke to her and you actually met her, isn't it, in New York?
Yes.
Yes. And, you know, she seems to be doing a lot of work and, you know, some of the issues that are coming out affect even those that are living, you know, the young girls that are living without albinism. But she's literally pointing out that it's very difficult, especially when it comes to issues of marriage for the young girls because they are already ostracized before they get to a marriage, to that to that stage.
So their challenges are actually multiplied much more than that, just an ordinary
Yes, and I understand we have a young lady based here in the U.S., Andile Mpofu. I think we've spoken to her on the program before. Yes. Maybe let's just take a listen. She's doing successfully here. She's been in beauty pageants. She's at school. Let's get a, you know, a good story coming out of her from what's going on.
Kuhlelo lethu, Andile.
Hayi ngiyabonga. Yeah.
Eh. Wenzani ke ngalezi insuku? Njengoba sithakazelela ilanga nje ngelayizolo kodwa ke kuthiwa silithakazelele njalo silinanze umnyaka wonke iInternational Day of the Girl Child.
Right. Nakathesi ngisesikolo ngifunda i-business economics ngifundele Chicago. I'd say like after you know my journey of being a beauty queen for a year, ngabuyela eskolo. So kathesi lansingizama lami ukuthi ngibe girl child la efundileyo.
Yeah. Kodwa ke emsebenzi ekuphileni khona lapha eMelika kunzima okungakanani kumbe kulula okungakanani nxa siqhathanisa lo ntombazana okhula esekhaya esiya ecollege ekhaya.
Umbuzo uthi
kulula kumbe kunzima ungakanani?
Yeah. I mina engakuthi ukuthi akufani iqiniso elihle. Iqiniso elihle ukuthi akufani. Ngiyabona lanxa ngilapha amathuba engihlangana lawo ngabe kusesikolo ngabe lapha edinga khona umsebenzi. Abaphangisi ukukhanyela ukuthi ngumntwana oyinkazana before bengizwe ukuthi kuyini engibuya lakho, kuyini engikwaziyo lana engabe angifake etafuleni. Kuphosa kuthiyane kancane lokhu ekhaya. Ekhaya kaningi baqalisa ukukhanyela abantwana ababafana. Ngenxa sebesiswele lokho abakudingayo kibo, kwesinye isikhathi lapho abezigcina sebekhanye ukuthi akanje silo mntwana oyinkazana lathi lapha ingxini engakwanisa ukusinceda. So I appreciate ama-opportunities engihlangana lawo ngikhona khonapha as far as esikolweni. Even ama-challenges abanginika wona esikolo ngikungani kungcono kule ndlela lapho asikhanyela kiyo nxa sisekhaya.
Re ke timboenda kuna Sisi Beatrice Savage. Muri kunzwa zviri kutaurwa nevasikana vechidiki, tanzwa zvekuna amai Esther Chasi, mumwe muteereri wedu wafona ipo pano. Vanga vari kutarisa ivo matambudziko ari kusangana nevanasikana nyanya vanozvarwa ivo vari masope. Zvii zvimwe zvamuri kuona zviri kusanganikwa nevanasikana nyanya vekumaruva zvingade kugadziriswa?
Zvimwe zvichiri kusangana nevasikana vekumaruva inyaya yekushaya masanitary towels. Nenyaya yehurombo hwekuti vabereki vari kushaya mari yekuti vachiendesa vana vavo kusekendari. Saka unoona kuti vana vazhinji vasikana vari kungopererawo grade 7 obva ashayirwa mari yekuenda kusekondari. Asi tinoona kuti tsvakurudzo dzinoitwa, mastatistics anoratidza kuti vana vasikana vakaramba vachienda kuchikoro zvinoita kuti vabudirire muupenyu, vawane chouviri chekuti havazorambe vane cycle of poverty yekuti vabereki vavo varombo, ivo voita varombo, vana vanozozvarwa voita varombo. Saka zvinhu zvekuti izvozvo zvichiri kuafekta vasikana vekumaruwa zvizhinji zhinji kwazvo. Nemasanitary towels vandabva kunotaura kuti havakwanisi kutomaafoda, vazhinji vavo vanoshandisa maalternatives akaita semachira, nhumbi dzedzinenge dzasakara. Saka ndiwo matamwe matambudziko. Necheuviri chacho chekuti pamwe mumwe zvechikoro hazvikwanisi, asi hakuna zvinhu zvinosapota malivelihoods emwana ari kumaruwa kuti maybe atambewo spoti rinozoita kuti abudirire awane cheuviri chinobva musport imomo. Saka kazhinji kachona ndizvozvo zvinenge zvichisangana nevasikana vari kumaruwa, nekuti iye zvino nenyaya dzeclimate change dzaakuitika idzi, unoona kuti vasikana ndivo vari kuramba vachienda kumunda vachifamba palong distance yekunotsvaga mvura yekushandisa pamusha. Saka ndiwo mamatambudziko anosangana nevasikana nenguva dzemari icho dzese. Isu tinoshandira kumapurazi zvedu, unoona kuti panguva dzekurima vana vasikana vanobva vatonzi chimbomira kuenda kuchikoro tiende kumari icho tiwane cheuviri pamusha. Saka iwawo matambudziko ese achiri kusangana nemwana musikana.
Aiwa, tinotenda. Regai timboenda kune musikana wechidiki Chido Nzvere ari imo muno muAmerica. Chido, wanga uri kunzwa foni yako yambodonha, asi pane vanga vari kutaura panapa vachitaura nyaya yekuti vanodawo kuona vabereki vachitsigirawo kuti vanasikana kana iwe une hanzvadzi pawanikwe ipo pachinzi mabasa anoitwa nemwana musikana anofanana neevakomana. Ameno, iwe uri kutarisanawo nezvakadai here?
All my life, basically, ever since didn't when I'm Dicky, you know, even now, you know, in 26, you know, among they're older than me, they're much older than me, but Kanatawiya Kumba, and it's like Thanksgiving or Christmas, you know, the boys will be watching TV or doing whatever they want, or they could be even upstairs, Agarara, and then in Indo Mugandanzi, you know, Chikwinam kitchen, and then we'll eat our breakfast, and then, you know, Ozo Sheds are. You know, the boys come down for breakfast, but the entire time, those are things that, you know, still going on even now. I mean, I don't think my mother realizes it, you know.
I'm going to have to cut you off. Just stay on the line, but we have Tadiwa. Ari kumusha young girl. Tadiwa, nguva yedu yajikana nhasi, regai tingotaura newe mbijana. Uri kupi, Tadiwa? Tipo nhoroondo yeupenyu hwako, iwe uri mumwe musikana wechidiki akawanikwa iye achitarisana nezvakati wandei.
Ini ndanzi Tadiwa 21, ndiri kuno kwaMurere 1, ndidzidza pachikoro chinonzi Murongo Secondary School. inini ndira mai mwana wanu komana ndakapinda mureji ndese mwana mudiki so ma problems ndakasangana nawo mureji ndekuti support kubva kumurume yanga iri shoma kana idzo kuenda chikoro but ndakasana support kubva kuna namwene vakatendeka sekondari chikoro ndivai madhafi supporta futi asi tiri kuzonyanya itika ndichaitinene dzikamashini dzekuti community nevamwe pavakatanga kunzonda enda chikoro vakapo manegative sides avo vamwe vasita kuenda chikoro ndichisangana musikanzwa vamwe vachitaura zvakawandisa and stuff so ndakazongodecida ino chikoro ndikaenda kuchikoro ndati naizvozvo ndichori kuchikoro asi maproblems andichimbosangana nawo ndekuti kune vamwe vanenge vachitaura zvavanodawo pamusoro pangu community
tadiwa
nevana vechikoro anenge achindimuka
tadiwa tichadzokufonerazve munguva inotevera asi tinotenda kuti wakwanisa kupinda pachirongwa chedu kungoti wazopinda nguva dzadyanana asi uve nezuva rakanaka we want to thank all those that are with us on our program tonight Beatrice Savage of Roots we also had Chido Njere a young Zimbabwean based here in the United States PJ we also had
Linda Mpofu Andile
So we had the Mpofu ladies and also we had our valued contributors. Thank you.